Dambudziko rekuzvitora upenyu kana kuti suicide iguru kwazvo muno munyika muno. Vanhu vanowanzoguma vazvitora upenyu hwavo vamwe vacho vazhinji vacho vanenge vachirwara nechirwere chepfungwa, kunyanya vanhu vane chirwere chinonzi depression, nevamwe vanotora madrugs, nevamwe vatinoti mapersonality disorders, zvenekuti vanoshandisa futi madrugs. Vamwe vanogona kuzviuraya vanhu vaya vanenge vapinda mumatambudziko makuru, kuti nhasi wanga une business, mangwani zvese zvabva zvaenda, hauchina chiro chekubata. Ndo vamwe vanhu vanogona kuedza kuzviuraya kana kuzviuraya zvachose.
Muri dzingazive sei kuti mumwe wavo atarisana nedambudziko irori rekuda kutora upenyu? Zvii zvinoratidza pane munhu anenge ari kuda kutora upenyu hwake?
Vanhu vazhinji vanozoguma watora upenyu hwavo vanotombotaurira vamwe vanhu. Zvakashoma kuti munhu anongotanga kutora upenyu hwake asina waataurira. Vanogona kutaurira weukama, weukama wati haiwa zvinoitika, rega kufungisisa, rega kudini, worega kuenda naye munhu iye kuti anonyatsobatsirwa zvakakwana.
Kana vanhu vachinge vaona munhu ari kutaura zvamataura izvi zvekuda kutora upenyu, vanofanira kuita sei? Chirwere here kana kuti chinganzi chii?
Ipati yechirwere, ipati yacho yechirwere chandataura chekuti chedepression. Vamwe vanhu vanotora doro zvakanyanya vanogona vasvikirwa pakupererwa nekuti mangwani ndinobatei, woguma watora upenyu hwavo. Kana munhu atombotaura kuti ine upenyu hwakandoomera, unotaura zvakati handioni kuti ndinoraramirei, handichagoni kana kubatsirika, kubvati handina nebasa rese, muworkless. Kana munhu akutaura kudaro, iri hama yako kana shamwari, kasika ekuenda kunotsvaga vana chiremba vanodhila nemental health, vanonzi mapsychiatrist kana mapsychologist, vamwe maprivate, vamwe vanoshanda mugovernment. Saka munongochizva vamunoda kundoona. Kazhinji kacho wakaonekwa at that point, vazhinji vanobatsirika vorega kuzviuraya. Kati munhu akashaya rubatsiro anozoguma zviro zvamuomera zvekuti anotofunga kuti kufa kuri nani, ende anobva atofa zvachose.
Muri kuona mhuri dzichikoshesa here kuti kana vachinge vanzwa munhu achitaura zvakadai vaende kunotsvaga rubatsiro?
Tinowanzotaura kazhinji unenge wauya nemunhu wavo, kana vanorwara nezvirwere toaudza kutaura kuti kazhinji vamwe vanenge varega mishonga. Tovataura kuti kana maona kuti aakutaura kudai aakudini dini, kasika ikudzoka naye.
Mishonga yacho inozoonekwa ichipiwa vanhu vanenge vafunga kuti vatore upenyu yakamira sei? Iri kuwanikwa here munyika?
Dambudziko guru ratinaro iikonomi. Saka mimwe mishonga haiwanikwi. Vazhinji varwere vanorwara nechirwere chepfungwa, vazhinji wavo havashandi. Saka big problem. The budget inopuwa kumental health is so small. Zvekuti idambudziko guru kwazvo. Zvekuti dai taitowana rubatsiro kune vanhu vakaita semi vari abroad, tainganyanya kufara zvikuru. Bezi vana vakarapiwa zvechokwadi vanoita zvakanaka.
Rubatsiro rwupi rwamunenge muri kutsvaga panyaya dzemental health nezvimwewo?
Mari dzekutenga mishonga for starters. It's a real big issue. Nekuti teexpandewo maservices, build new infrastructure, because zvipatara zvatinazvo it's not enough.